kawiya pano kuso na mtumiwa baba Bush bagashai kama maestro Texas tawana shaka kodzero titi uye atawiya pano tawana paini masangana kawanda pano nge paini ma Republican state hoya munhu wese ma Democrat namo wasina party namo wari mapata wawisa wanifanda saka tinongotenda mabasa awesa vakaita uye zvese zvavakaita tinongotenda tawana paini sangano revanhu vakasiyana siyana vana vadiki vanhu vakuru vari kuenda kumabasa vabva kune dzimwe kune mamwewo nzvimbo dzakasiyana siyana saka tinongozvitenda
zvii zvaungati wadzidza zvingazodawo kuitwa kuZimbabwe pane zvamaona nhasi pamauya kuzobata maoko
kungobatana kwevanhu soko kunongokosha kuwakuna zvakunowanzoita kazhinji kacho nekuti kunogona kusva kuti vanhu nekusaurirana asi pakufa kwemunhu haachidzoki tinongotenda nezvese zvavanenge vakaita munyika yedu
taonazve taona vechidiki vakati wandei vachiuya kuno kuzobata maoko mhuri yekwaBush uyezve tazoona pakupera pekubata maoko vanhu vanga vachibvumidzwa kunyora mubhuku ravanga vachiti kana uchida unonyorera mubhuku rinoenda kumhuri yavaBush kana mubhuku rinosara imomo mucongress izvi mazvitambira sei
tinongoona zvichingoitwawo kana kwatinongobvawo kune vanonyora mabhuku kunoitwa zvichema saka zvese zvinhu zvinongoitwawo kana pafa munhu saka vanongoone mutemo wavo iwoyo unongowo mutemo watinawo kunyika kwedu
chii chaungati iwewe mune ramangwana watorawo ipo pano
zvinhu zvinobata nyika yese nezuro panga pakawanda vanhu panga pasingatombopindiki raitozvo zvaitoita maawa mairi kutione mutumbi saka tinovana vari kukura saka zvinovewo zvinhu zvavanozvaunozovai mukundangarirwa mavo kuti vakambenge vari mutungamiri pane zvinhu zvisingabvi mundangariro muhistory yedu Bush vakanga vari president makore avakaita saka zvinogara zvine mabhuku magwaro enyika inoi nedzimwe nyikawo vanongoyerewo vanongoyerekwawo semutungamiri wenyika.